Vechidiki ava vanoti vakaudzwa nerunyere kupe kuti pane vamwe vatsigiri vebato ravo vange vachizoya kwamutare nhasi vachibva kumamwe matunhu kuzoratidzira vachida kutisa chigaro wavo vaJohn Mvundura pamwe neutungamiriri weZANUPF wedunhu iri vasiye zvigaro zvavo. Svondorapera urongwa hwekuda kudzinga vamvundura nevamwe vavo wakakundikana mushure mekunge paita zhowe zhowe paMarymount Teachers College. Vamvundura pamwe chete neutungamiri wedunhu reManicaland vanonzi vanotsigira chimwe chikwata cheZANUPF chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye weZANUPF amai Joyce Mujuru. Vechidiki ava vanoti havazi kuzorega utungamiri hwavo huchikanganiswa nevamwe vanoda kupatsanura bato reZANUPF nekuda kwekutevera tupuka tusina maturo. Vatsigiri ava vange vagere murunyararo pamuzinda uyu mapurisa nechitsama achiona zvange zvichiitika. VaMichael Tembenuka mumwe vatsigiri veZANUPF vange vari pamuzinda webato iri nhasi. VaTembenuka vanoti vechidiki vauya pamuzinda kudzivirira zvange zvakarongwa nevamwe vavo murunyararo.
Vanga varonga zvakare ivo vana kudzichipanga nanamadiro nanamukodza vanga varonga zvakare kuda kuita demonstration Manicaland province vachida kudzinga vamvundura nekuti varamba kuti varamba kufamba nenzira negwara risiri iro mumusangano, vari kuda kutera gwara chairo remusangano, saka varamba kutera faction, saka vakuda kuvadzinga mumusangano, saka vanga vari kuda kuita demonstration yekudzingira. Saka sekuona kwangu vanhu vauya kuti vachengetedze vakuru vavo negwara remusangano.
Mumwe wevechidiki ange ari pamuzinda webato iri Miguel Tembenuka anoti ari kushushikana zvikuru nekupatsanuka kwebato nekuda kwekudzingwa kuri kuitwa vamwe vatungamiriri webato iri.
Sekuona kwangu mafambisiro ari kuita mafambiro ari kuita musangano weZANUPF hauna kumira mushe nechikonzero chekuti factionalism yakura, and factionalism yacho yakutora kubuditsa vanhu vasina mhosva mumusangano vachivadzinga ndichipa semienzaniso zvaitika kuManicaland. Munoona vachidzingira munhu akaita saChisila Mutsenhu nomwe naanonzi Manyota Vaziva ari kuvadzinga musangano vachivapa mhosva dzavasina, endeti vanhu vacho vari kuvadzinga vacho ndovari varidzi vemhosva dzacho. Semienzaniso ndinoda kupa mienzaniso wezvakaita saKudzichipanga.
Edward Chatora uyuwo auyawo kumuzinda webato rake anoti zvinomurwadza kuti vamwe vechidiki vakaita saye vari kushandiswa mukumanikidza vamwe kuti vade utungamiriri hwemamwe mapoka emubato iri. Chatora anoti haazi kuzoshandiswa kuti aite zvisiri zvido zvake.
Nhasi papane urongwa hwekuti kune vanhu vari kuunganidzwa nevanhu vakambosuspendwa musangano vakaita saana madiro ana mukodza vatoda kukonzeresa kuti vabvise vamvundura pachigaro chavakavhoterwa nevanhu. Saka isu tiri kuti vamvundura hakuna kwavanoenda. Semayouth emuno ticharamba takashinga takamira kuna vamvundura, tikuramba kushandiswa tichipihwa mari semayouth kuti tiparadze musangano wedu weZANUPF. Bhozi zviri kuitika pakuda kuparadza musangano vachiti vanhu vatere faction yekumwe kunhu, vamvundura varamba vakamira pachigaro vachitedza protocol yemusangano yekuti ini handiendi kufaction yemunhu.
Muzvare Easter Magara vanoti vechidiki vakanyeurirwa kuti pane vanhu vaida kubvisa vamvundura, izvo zvapa kuti vauye neuwandu hwavo kuzodzivirira izvi.
Ungana inge iripo inge iri kubvisa chairman wedu weprovince weManicaland comrade Mvundura ambassador. Asi isusu seprovince yeManicaland tiri kuramba nekuti vamvundura vari vakavhoterwa nesu isu vanhu tisaka vaisa muofisi. Saka hazvigoni kuti mumwe munhu akaexpelwa musangano auye aende pamberi achiti vamvundura vabve. Saka naizvozvo isusu tiri pakuti vamvundura havasi kusupporta factionalism, vamvundura vari kusupporta musangano weZANUPF unolidwa naRG Mugabe. Saka isusu tinosupporta vamvundura naRG Mugabe.
Mukomana wechidiki weZANUPF kuManicaland Peter Chawana anoti chinangwa chavo hachizi chekuratidzira kune mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe, asi kune vamwe vemubato iri vari kuda kukanganisa utungamiriri hwematunhu evamwe.
Right, ndikakuti zvafamba hazvo zvakanaka stereki pakuti vanhu vari pano havasi kudemonstrata against president sematauriro amabudira zvinozomboita. They are defending protocol yeZANUPF inoti 1 vamugabe panumber 1 anditi ndo current protocol iripo tupana amai mujuru richidzika zvakadaro neprotocol ndoyatiri kusapota kuti let's say president wakabuda vaine ma national duties vari outside anosara achiita takeover ndamai mujuru handiti we are also supporting endorsement ya amai mugabe ndoyatiri kusapota but isusu tiri kuti we are not fanning into my factions we are supporting current protocol neprotocol yemusangano weZANU-PF iripo currently.
Studio 7 inakwanisa kutaura nevamvundura maererano nechiitiko chanhasi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Asi mukudoka kwezuva nhasi vechidiki ava vange vari pamuzinda webato ravo vange vava kuparara vodzokera kwavabva. Chiitiko chekunogudunhu reManicaland chinotevera ratidziro yakaitwa kuMidlands yakabvisa sachigaro weko vaJason Machaya neimwe yaitwa nhasi kumashonaland East uko kunonzi sachigaro weko zvakare vaRay Kaukonde neutungamiri hwavo hwedunhu vabviswa zvichitevera ratidziro yevatsigiri vechimwe chipoka chinovapikisa muZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.